Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 16 2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato Residents Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi pakakuvara imwe nhengo yedare reparamende. VMDCT neCCC vokandirana makobvu nematete panyaya yava job scala nevamwe vakasungwa kunyatsime vari muchikurubhi. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup semifinals nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato Residents Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi. Zvinonzi vanhu vaviri kusanganisira nhengo yeparamende inomirira Nkulumane mudare reparamende vaulxuka kapulu vakuvara vachitsvaga rutsigiro muward 2 muchaitwa sarudzo dzemabi elections. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu-PF sezvo mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanga vachangopinda munyika kubva kuMozambique vakati tibate mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva kuti tinzwe zvaitika.
ZANU-PF yaenda kunoreta hapa naka nemeeting yepati mpedu nemamobilize zvedu kuwati tiri kumatopo vane futi vatiri kunzwa kuti kune mota yanga ine masika ezanu yemashemel central province iyo yanga akatakura matasi ari kunzi abva kubulawayo kukonzeresa mhirizhonga nekuti vakudistrata nekuti vari kutarisirepo vanoziva kumatopo saka vadzokera kunyatse vaileisi mhirizhonga kuti vakuwedze vanhu kampeni yedu inoshanitambulo ikakuwara member of parliament vaonarable kapulo vakuwara nevamwe vari kunzi vatorwa saka tikutira kuti titreke kambedu tizive kuti ndaanani vatorwa uye vaendeswa kupi nenyaya yekuti inyaya yekuti wara saka tikukolekta information because haitika izvozvo kutingoishwa full statement ichivaritakadoka
vati vazivisa here mapurisa kana kuti ndo zvamuri kuronga kuita
ndo zvati kuronga kuita nenyaya yekuti zvaitika izvezvi manje manje saka taestigeta kuti kutange kuita recovery yevanhu vetu vatorwa then tekuenda kumapurisa kuti tivhure kesi nekuti nyaya inyaya yatinga tarisiri mubielection asi ZANU-PF vanga vachitaura nyaya dzekuti vari kuda pisa asi mutarizo vatiri kuona zvebielection vaakutanga kushandisa mhirizhonga.
Tanzwawo vamunangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail kuti vari kuda runyararo saka handizvo zviri kuitika izvi
zviri kuratidza vamunangagwa vamutaura chimwe chinhu masati vonoita chimwe chinhu manheru ndodambudziko ratinosangana naro munyika nekuti vanezana havaisaita violence vasina kuita instructions kana aina kuchitungidza pakaita violence kugoko kwakaita violence kumanikarendi kwakaita violence akurikuratidza kuti thes a person to be met yet and the record yet and the ground number go hasa kwa mbukuta katika condemn violence against offense.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Hatinokwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanyora mbepanhau resendimeo nhasi kuti vari kuda kuti mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act uvandudzwe vachiti mamwe masangano aya ari kushandiswa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vati izvi zvinofanira kuitwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa nekuti mamwe masangano aya anokanganisa zvikuru nyaya dzezvematongerwo enyika nekupindira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru anomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Isusu Crisis in Zimbabwe Coalition nemasangano mazhinji atinomirira atiku nyanya kushamisika nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaMnangagwa. Tagara tichizviziva kuti gwaro iri veTVO Amendment Bill harina chakanaka chariri kuunza, uyezve harina chikonzero chinobatika chariri kuunzirwa, asi rangogara bedzi iri nzira yekuda kuvhara masangano anozvimirira anomirira kodzero dzevanhu munyika, uyezve ragara iri nzira yekuda kuti hurumende isava nevanhu vanombovatsiira kana vanovaonesa pavari kukanganisa.
Ko sei muchidaro vaMutasa?
Vari kuda kuti panyararwe iyo vongoita sezvavanoda, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora mitemo yenyika, uyezve urwere hwechikura. Saka isu semapato akazvimirira, masangano akazvimirira, tisu tinotenderwa nemutemo kuti tipote tichivadzora nekuvarakidza pavari kukanganisa zvinova ndo zvavasingadi. Asi kunyange zvakadaro, gwaro iri richakanganisa zvinhu zvakanyanyisa, nekuti nyika yose ichaonekwa pasi rose kuti inyika isina kutonga kwejeterere kwakanaka, haina demokrasi, ibanana republic. Izvo zvinotikanganisa kunyange neupfumi kana nekutariswawo kwatinoitwa pasi rose.
Asi kava Mnangagwa vari kuti vemasangano akazvimirira oga vari kutokanganisa zvinhu munyika, vamwe vavo vachiti vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandiswa nehurumende dzekunze.
Hakuna zvakadaro. VaMnangagwa semutungamiri wenyika ndivo vanotarisirwa kuti vaite uphold constitution yedu yenyika. Bumbiro remutemo wenyika riri mumaoko avo. Mubumbiro remutemo wenyika ndo munonzi munhu wese zvake munyika muno ane kodzero dzekuparticipata kana dzekupinda mune zvematongerwo enyika. Munhu wese kana mapato masangano ati zvavo akazvimirira vanotenderwa nesection 67 yeconstitution yedu kuti vaite zvematongerwo enyika. Hakuna akaberekwa achinzi ava ndo vanoita zvematongerwo enyika ndo mapoliticians.
Vanomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti mutungamiri webato ravo vaDouglas Monzora vachasvitsa nyaya yekusungwa kwemiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole nevamwe kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuuya paine kukandirana makobvu dematete pakati peMDCT neTCCC pakuti vaMonzora vakaona here vaSkala neZuro kuchikurubhi sezvavari kutaura. Gweta ravaSkala vaFredi Masarevu vanoti vaSkala vakapika kuti havaida kuona vaMonzora, asi vaDube vanoti handichokwadi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
VaMonzora ndivo pamutemo mukuru kana kuti mutungamiriri wemapato ese ari muopposition, regional independent MP kana vachiopoza hurumende, zvanga zviri mune zvakanaka kuti vange vachinoona vasikana kuti vanzwe zvavari kuchema nazvo senhengo yedare reparamendi.
Asika gwetara vasikala riri kuti vavira ava havana kumbobvira vaonana.
Vasikala vakaona tiri kunzwisisa nekuti vakaonekwa nevanhu vedu vanga vaina munzira. Vakaonekwa naspokesperson wavo kubvira maspeni kusvika kunguva dzekumasitati kumatovu. Isusu sebatoro MDCT namunzira vakazopinda nahwani masikati vamwe vese vabuda. Kubva nahwani kunosvika mafuu manheru vamunzira vanga vaina vasikana kujere ikoko. Hakuna mumwe akauya kuzoona vasikana nenguva idzodzo. Ende mutemo uripo ndewekuti kunoita zvinenge zvichidiwa nemunhu akasungwa ipapo.
Ko, pane umbo here wekuti vaviri ava vakasangana vadhube?
Vamunzira navasikala havana kuita kuita zvemapikicha, havana kuita zvemavhidhiyo. Vangoda kuti vataurirane vari vega nekuti nyaya iyi haisi yekuonekwa kwavamunzira kuti vaona sikala kana kuti yezvimwe. Ingori nyaya yekuti vamunzira vanyatsokunzwisisa chaizvo chaizvo nekuapprecieta kuti vasikala vari kutambudzika sei, chiita chavanofungidzira kuti ndo chingangodaro chakakonzera kuti vange vachishungurudzwa kusvika pavasikala.
Mushure mekusangana vamunzira vari kuronga kuita sei kuti vasikala vacho vaburiswe mujeri?
Vamunzira vanza zvese izvozvo semutungamiriri wemapato anopikisa hurumende. Vachazosimudzira nyaya yacho nenzira dzese dziri musinda mavo semutungamiri iyoyo kuburikidza nekuita izvozvo kupalamendi kana kuona vari kutonga maministers vacho anyange president chaiye zvematare kana kuti zvinhu zvemutemo zvenyika makukota ese avanogona kuona vanogona kuzosimudzira nyaya iyoyo.
Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOsalo Siziva.
Munyika muno taita dambudziko remasai bainai politicians. Vana Monzora vari kuda kubuda achizviita kunge vari authentic mustruggle yedemokrasi. Watikuona nezvekuti vari kuda kushandisa kusungwa kwevanhu nekukuwadzwa nekumisikita kuri kuita members of parliament honorable Solo na honorable Scala nedinyatime 16 vachitora majournalist vachiita meeting from the world and meeting for matapiwe nhau vachivaudza kuvaenda kunoona vasikala. Vasikala vakataura kare kuti havadi kupinda munyaya dzana MDC nenyaya dzezana. Ivo vanomira nebato ravo reCCC asi vamunzira vari kuda kuita weaponize andkeri nyaya yekukuwadza nekushungurudza kuita vanhu ichi very unfortunate nekuti haziiti kuti vanhu vachivictimiza imii muchitsvaga landline.
Asiwo pane zviri kuitwa here nevatungamiri vebato renyu kubatsira mhuri dzevari mujeri ava?
Takaenda kunosangana nemhuri dzenyatime navatamisa semukuru wedu vachitaura kutikunzwa kuti mapolitician emdc ani vachitaura vakuti no taona mhuri taita zvakati asi vawana zvavanoona. Nesaka vaitenda vatamisa neofe department yeCCC neruzhinji remazimbabwe ari kudiaspora civil society maloya ari kubetsera genuinely kuti vanhu venyatsimi vawane assistance. Izvi haziiti kuti vanhu vatsvage limelight vachitsvaga majournalist inyaya dzinoitwa kuti tiwane freedom of these political prisoners. Saka ndozvatikuona but tinohaziva ndo maitiro avo dhanokompentic dhanogeni isu tinomirira chokwadi not access politically from the victimization of our members. Ndozvatikuona ndosaka mutauriri wavo vaadvocate pres vazotaura kuti mazimbabweans majournalist nenyika yese mutaita mislead by these fly-by-night politicians vari kuda kuita opposition to the opposition vachipa fake news dzekutovaona vasikala.
Ko, sei vachamisa vasiri kuenda kunovaona vamunzora vachikwanisa kuenda vasiziva?
Vasikala havana kuona nyaya yekuti kune mutemo wezani nemutemo wedress of us. Ndosaka vana munzora vari pato zani vakabvumidzwa kuti vapinde kuchikurupi even as soon as the win of Honorable Scala and of Honorable Coach Tolle, as you are starting to guarantee the selective application of the law.
Mtezeri wemtaro webato re-CCC va Australos Ziva va riparunare muharare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuNigeria vanoti vachapigisa mutongo wakapiwa nedare wekuti Nnamdi Kanu uyo anorwira kuti nyika iyi ipatsanurwe aburitswe mujeri. Dare rakati Kanu akaita zvekupambwa kubva kuKenya kwainge aenda kunopotera. Britain inoti haina chivimbo chekuti Russia icharamba ichikwanisa kugadzira zvombo zvekurwisa Ukraine. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo zvemuchadenga zvinodarika makumi masere muUkraine neRussia mazuva adarika aya. Tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Emmanuel Gata, the executive director of the Aid and Art Foundation, the Farah School, Kurupanuka Chirongwa.
Mukoma Emmanuel, Tribunzi Kokuti Pani, Zurongwa, Zamuruku Itaku, Basira Ovechi Diki, Mu Narounda Zakasiana Siana, Zuno Sangan Sirakupa, Mafuta, Kune Vane Usope, Mkatuzo Zurku, Fambase, Pachirongwa Church.
It is a time in that way. Tarana Zarako Jira would be in areas of internal displacement. My areas are Navina no Fokatsa no Mazo, no Sakawandisa. Sakawisu Tarazi would be to the Benzo, and would be back to the areas of displacement. Tichita is my nations, my Sanskrit nations, the name was Rame Albinism. In a good Kachaki, the Takawana, I can't talk to South Africa. Yakakwanisa kupruva iye kuti 80% yevanhu vane albinism vakakundikana kuwana malotions ayai vazhinji vacho vanokundikana vakakwanisa kuwana skin cancer. Zvimwe zvinhu zvatiri kukumbirisa isisi taZimbabwe kuti samarit api yatiri kuita isisi kuafrica union kuti vagone kuti kumamember states avo vakwanise kubhajeta for patients with albinism.
Saka mafuta aya muri kuawana sei? Pane mamwe masangano ari kukubatsira here kana kuti muri kuwana sei mari yekuti mutenge iwo mafuta aya?
Mafuta aya pane mamwe atinowana locally kuburikidza nemamwe makambani aita zvemining vanotipa kuti iwo havakwanisi kuti vasvike havana access nevanhu vaivai, asi isusu sevanhu vanoshanda nevanhu vaivai tikwanise kuvapa tinotora kuya kuya tovapa. Then tota vamwe vatakabatana navo vanobva kuna maUK vanokwanisa kupota vachitipa isusu pachezvedura every quarter votipa topota tichisvitsa kumaintended beneficiaries.
Muno makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
So far takwanisa kusvika kune every province around Zimbabwe, of which number yedu zvinezvi tiri kuvati kuma8,000-10,000 ikoko taakusvika.
Totarisawo iyo nyaya yezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads aya muri kuawanawo kupi?
Masanitary pads aya pane inonzi Days for Girls International nevamwe vanonzi veAfripads vari kuno kuAfrica, but Days for Girls ndekuAmerica vanotimidzirawo mateni macontainer atiokwanisa kunge tichiita kumadistrict akasiyana-siyana around the country.
Hamuzobhadhariswe here mutero pamunenge makutora makontena anenge ayo anenge arava?
Ndiyo rimwe dambudziko rimwe ratiri kusangana naro iroro, nekuti mamwe makontena tete zvinozvimira isisiaiwachi kozviti tichingoda mari kuti shidindini yakasvika inofanira kuti gadzara mari dzakati dzakati. Pamberi pamwe pacho chachiri chikumbiriso chakati chipowo kuministry of labour and social services kuti zvinhu zvakaita seizvozvo isisi tingoba kubatsira imwe zvehurumende, vati ngavavaripowo panzvimbo kuti vakwanise kutibatsira kuti chizvinhu chakadai kuzvisike pachina tigone kusvitsa kumaintended beneficiaries.
Saka chikumbiro ichi makatoendesa here kubazi rezvemagariro evanhu?
Bazi rezvemagariro evanhu tagara zvinoita macommunication navo kubudikidza kunyanyana nemaplatforms atinomboita naminista wavo pachake kuti havana mamotions avanogona kutiitirawo kuti iye pachavo zvimwe zvinhu tigone isisi kuti tisake kuti tibhadhariswe mari dziyadziya patinenge tichinyora kuaanotora zvinhu kumaairport pazvinenge zvasvika mashedules edu paanenge asvika tikwanise kuti tiatore pachena.
Mukoma Emmanuel, vanhu vanenge vachida kukubatai vanokubatai panhamba dzipi, vanokubatai sei?
Tinowanika isisi pa 0719065925. Ndinodzokorodza zvakare 0719065925. Tine access kwose kumaprovinces ese muno muZimbabwe. Asi mukange muchicommunicata nenational aids council maprovincial managers hakuna vasina macommunication edu maprovincial managers enational aids council nemajac madistrict aids coordinators avo macommunication edu anowanika zvakare kwavari because isusu tiri kubatsiridzana navo nekuti isusu tough donzo redu rekushandisisa raive rerehiv but nenyaya yekuti takaonawo kuti vana vevanhu vari hiv vanopundisana kuwanawo mamwe maservices saka isusu tafu takaya kuti tikwanise kukomplimentana nehurumende tichibatsiridzana kuti zvinhu zvedu zviyambeke senyika.
Aiwa, tinokutendai mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru nguva blessing.
VaEmmanuel Gasa vanoshanda nesangano reAIDS and Arts Foundation Zimbabwe vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munoti pasina. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba
rangu. Manheru akanaka vatereri, imi ndini Tanonoka Wande ndichifara kusangana nemi zvakare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu. Ngati nzwei mubvunzo wake.
Makadii pa Studio 7 apo. Ini ndaita mubvunzo wandinawo unodawo mufundisi chero umwe mukuru wechitendero anokwanisawo kunditsanangurira. Muna Johani chapter 14 verse 2 Jesu anoti, hanzi mumba mababa vangu mune nzvimbo dzekugara. Ozoita rimwe statement raanoti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai kudaro kudii. Ndo pandoda kunzwisisa kuti ari kuzama kutaurira kuti kudii paanoti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai dei kwaisaiva kudii.
Kubatsira mutereri uyu, nhasi tina mufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuSouth Carolina muno muAmerica. Mufundisi Gumbo, kwazisai vatereri vedu.
Kwazwai, kwazwai vatereri vedu.
Manzwa mubvunzo wabva kune mumwe mutereri. Yeyo nyaya kwamuri mufundisi Gumbo.
Mubvunzo wandapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Tereri, ari kuti izvo Jesu ainge ari kutaura chipa akati izvo dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Chekutanga ndechekuti izvo ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri. Vanoziva bhaibheri zvese zvirimo. Regai nditi kwamuri, ini handisiri mumwe wavafundisi ivavo. Ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi. Saka zvainge zviri kutaurwa naJesu panapa kuti iko dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai, handitozivi kuti aitaura kuti chii. Ndinoziva kuti hamutarisiri kunzwa mhinduro yakadaro kubva kuna Doctor of Theology. Asi ndinoda kuti ndibatsire vatereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane mhinduro dzose.
Asi ndipo pane tarisiro dzose mufundisi gumbo sei muchidaro
ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiterera vaprofita vamwe vanoti tinoziva vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka vamwe voti kwanzi ndatotaura namwari manheru akandiudza zvakati vamwe voverenga bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga zvisiri izvo verengai zviri mubhaibheri mobva materera zvarataura
saka mhinduro yenyu kumuteereri uyu inotii munotii kwaari
ini ndichapindura saDr John Gumbo maonero andinoita ndima iyi akangofanana nokuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vaanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura nokuti iko dai nyaya iyi isiri yechokwadi ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi saka ndokutaura kuri kuita Jesu panapa kuti ndiri kuenda kuimba baba vangu ndinoziva kwandiri kuenda baba vangu ndinovaziva ivo vanondiziva ini nababa tiri vamwe chete saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yokugara dai chisiri chokwadi chandiri kutaura ndingadai ndakuudzai asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita asi ndozvandinobvuma kuti jesu ndozvaainge ari kutaura nezvazvo saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira muteereri wedu
apa jesu airevei aitaurei
jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai aitsigira chokwadi chezvaainge ari kutaura kuti dai zvisiri izvo ndaide ndakuudzai kuti hazvisiri izvo handigoni kukuudzai zvisiri izvo
mufundisi gumbo munotii kuvateereri vedu pamusoro penyaya iyi
ndinotenda kuti vateereri vedu muchabatsirwa zvikuru sei verengai bhaibheri munyatsorinzwisisa uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro musangoti tine mhinduro tinoziva pausingazivi bvuma kuti hauzivi kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako taura kuti ndo mafungiro ako usati mwari wandiudza kana ndarota zvandiri kutaura izvo handa kurota aiwa ndo mafungiro andiri kuita tinokutendai vateereri vedu rambai muchitibvunza mubvunzo ndiReverend Gumbo tatenda
tinokutendai zvikuru mufundisi Johannes Gumbo vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero itumirei pawhatsapp number zvinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka nechikwata chechristlike choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochienda kunhau dzemitambo naMichael Kariati.
Blower Chiefs ne Herentals zvapinda mufinary yechibuku Super Cup zvichitevera masemifinary atambwa nhasi Mandava Stadium. Herentals ndiyo yaita zvishamiso yarova FC Platinum iyo ine nhoroondo yakasimba makwikwi aya. Herentals yakunda nemapenareti ndokukanda kunze kugona kunenge kudada iyo yangaitarisirwa kutora mukombe uyu. Zvikwata izvi zvaita mangange 1-1 Herentals ndokuzokanda mapenareti mana FC Platinum ikakwanisa matatu. Herentals yave kusangana mufinary neBlower Chiefs iyo yarovawo Black Rhinos 5-4 nemapenareti mushure mekunge zvikwata izvi zvaita 0-0 munguva yakatarwa. Finary yechibuku Super Cup A iri muBaba Field Stadium musi wa19 Mbudzi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukurudzira veruzhinji kuti vagadzirire kuona finary iyi kunyange hazvo zvikwata zvavanofarira zvakundikana kusvika pachinhano ichi.
Final yedu iri kumusi wa19 November handei tinozadza Baba Fields ichaitirwa kuBaba Fields Stadium. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu venhabvu yeZimbabwe vose kuti ngatizadzei nharaunda ini emagumeni ngaizare nevatsigiri kuitira kuti titendewo veDelta avo vanova vari kutitsigira nhabvu yedu vagara nesu kwenguva yakareba.
Kunyange hazvo veruzhinji vari kuti Herentals yatotora mukombe uyu muongorori wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti zvikwata zvakaita seBulawayo Chiefs hazvifanira kudhererwa kana zvasvika pakadai.
Bulawayo Chiefs ndoti matimu ndoende tunonesa tunopedzera kutotora mukombe nematambiro ari kuvanhabvu ka bhora uri rinotenderera ndoti matimu.
Tinotenda Michael, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 16 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamonjora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengajomsala kwarebusomu nale nyatime 16 ukuthi besekula amapolisi maskos.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalele eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora.
Umphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikhala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube naye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa.
Kodwa abakubandla le-MDC bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi.
Abantwana baphuma endlini ngemini abazange bephume lolutho, izindlu eziyizo zazisele elutho yizo ezaphelayo, zasala isisi elalile mzane namagede kuphela.
Yakhala imuli etsholotsho etshelwe ngumuzi. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora okhokela ibandla le-MDC. Umnumzana Freddy Michael Masarirebu, igqwetha likaSikhala lomnumzana Godfrey Sithole lithi ababili labo balile ukukhuluma loMonzora okubiwa ukuba ubhodabhode duzane lesango leChikurubhi Maximum Prison wama ngaphansi kwesihlahla watshela intatheli ezindaba ukuba usevela babona. UMasarirevu uya kuphika kakhulu lokhu ukuthi uMonzora uhlangane lababili laba abazonde okumangalisa kwamanje ngokwenziwa uMonzora.
So they declined and they in fact got mad, angry that the officers were insisting that they be seen by Senator Monzora. Their main query was that why would they allow Senator Monzora when in fact they did not allow the president of the CCC, Nelson Chamisa, the same access. So they are actually now concerned about their welfare and their security. They are worried and wondering why would officials want to act as if they are imposing visits on them. So the purported visit and meeting to be specifically did not occur. We also confirmed with prison officials that were there, and they informed us that although he did come, Senator Monzora, he did not in fact get to see the two legislators.
Lo umnumzana Freddy Michael Masarirevu, igqwetha likamnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole, amalunga ebandla le-CCC abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC othi uMonzora usenga ezimithiyo.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengajomsala kwarebusomu nale nyatime 16 ukuthi besekula amapolisi maskos. Nanjenge-CCC siyakwazi kubana ke amalunga enhlanganiso yethu asekunzimeni elinyaza izanu izane umthetho nje ukubana ihlukumeze laba abaphikisayo. Umanzora has been part and parcel of ZANU. You have been a zero man again. Everyone, oh God, restore it. Against your own will. We have Kulungwana Sungumbona. Kota in our Wabunagala Sota Seven, Yerun Denage, Etikurupi, Dano, Ekambage, Esia, Mislitage, Avata people in our laws, Ronke Chile, Esiti and Wabunana, Honorable Pistole, the Honorable Kalabu into Gayamanga. Grandma Malisa, I want to say that you are the Silam, the Monga, the Nazi in Chamisa. Well, who should we say? Woman again, Avanta and Jamazora, Lavanya is done. They would advance again. It's too politic. Member of Sumes, okay, go on to get Avatata in Zanu, a watch of another victim of violence. You know what happened in Nathim. So I went to Malisa of Kuluman again. Avanta and Sumesa, and what Munzora and Chuma are thinking about. You would say to Ama Police.
Kukona uzani vile ba wenzelani kukono kwenye esi makuponi
ba wenzela bo nukubana kebe kie tege imibuzo enki zwe nengonde nzabatu kubana ke why keep seeing heko whereas we have na nukubana ke umongameli wakambe zamge ngele chukurupu wa yalito enyatire zakambu kia bona bandi lukuba nye kisa ke kuofe zamu oku itaka itaka zela lukubana za kulukoto izanu ya tuma ke amataku kubana etu abani lukwetu sela bandi kubana benga shangani ke lati konke loku ke kia chengsele kutu monzora yena lezanu bazama ke kubana ba create the impression kubana ke ojobu zikala ba seko njalo kubana manzora enza manye nuloku mbono lukumelela ke amalungi lao nwere kubana kubiba wa ya sakana kusoka na kuzulu onke chikele kubana omonzora they've been employed with the system they've been the reason why I still have a spot nina kutata kwa boge ipawa lukutanta kwa boge ima now they want to come and let us and try to masquerade then abantu abamelela amalungu abantu ujob sicala uzongasho zengenejeni ngabe umonzora ne-SACPF engayenzi what they are doing to assault the authentic opposition so yinkinga ke esihlangane layo
unumzana uStelo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-studio 7 eseHarare kodwa umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uphikelela isithi umonzora uxoxe losikhala kanye losithole
abantu abaqakathekisi into kumele baziqakathekise imphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga okukhona umphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube laye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzora laye uSikala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo zike kubonwa zindaba ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzora njengomkhokheli wezebandla lepolitiki kuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba uSikala aphume
ye nxa sisikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hayi khonokhu-ke ukwenziwa uMonzora kusetshenziswa libandla lezanu akukho okunye nje uphonge ungenangeni kwezithi agcine phela umuntu olesisindo laye ungathi nakakholoko
okokuqala ubaba uMonzora akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba uSikala abantu beZimbabwe bayamazi liloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kusiya ku-COPAC kuze kuzofika kathesi ngumuntu nje abamazi general asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu bayamazi njalo isimilo sakhe i-character yakhe bayayazi ungumuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yobukhokheli nxa efuna impumelo afuna iphume ngakho kathesi uMonzora ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba uSikala obothiweyo ukuzasuka lapho khonokho akwenza kuze kuphuma oyivonsarurwa kuze kuphume labanye bona abaphuma besiya ku-CCC olasimarinkahama yikho azakwenza ekhulumisana nala labo okumele axoxisane labo ebabonisa lokho abamele abakubonise khona inhlanhla esinye isicelo uSikala yikuthi agcine ephuma ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu usehle wagwetshwa yena engakathembisiswa lokuthembisiswa.
UMnumzana Witness Dube ukuhlangothi lwebandla le-MDCT olubona ngokwethulwa kwemibiko sixoxe laye eseHarare. Kulemuli etsholotsho etshelwe ngumuzi yasala ingelakudla njalo lencwadi zokuzalwa ama-birth certificates. UMnumzana Alexander Mlotshwa uthi bacela uncedo kuZulu kulandela isehlakalo lesi.
Zetsholotsho emagusini enzilikazi layini sangiphumula mithini. Indaba eyenzakalayo mina ngangingekho ngangisetsholotsho. Ngezetsholotsho esenta kuleyinye iprogramu engangihambe ngayo. So yangakangivumeli ukuthi ngiphendule ngibuye ekhaya ngazokufonelwa ngabo-12 ukuthi umuzi ususelile. Ngazisikwa kakhulu ukuthi kuhamba njani. Ngase ngidinga i-transport, ngivele i-transport ebantwini ngasebe nginika imota. Imota ngayithola ngabo-2 ebusuku kodwa ngezinyawo. Ngagijima ngazongekela emabhusini emzilikazi layini. Ngathola isidiki esikhulu kakhulu esisekekayo umuzi ephelile. Abantwana baphuma endlini bemunu abazange bephume lo lutho. Izindlu ezibe zazigcwele elide yize zaphelayo zahlala isithi elalile mgami namadoda kuphela.
Ngubani owayenza khonokho?
Laphana zathi sekufile zathola unyawo. Unyawo lolwangalugqagqagqanyela nje abanye bethi ngizani and then alo muntu owenze leyo nto umuntu owayehambe wayangifaka enkingeni emthethweni ngafika ngazikhulumela naye wakhuluma uthe esuka lapho wangena ebhasini unyawo lwabiyile lwabuya lwazobonakala sona lapho enkingenezipile.
Ngumuntu onjani nalo?
Ngumuntu oyindoda esezandleni zomthetho.
Singathi ukubangisani
emthethweni ngale into yayikhona into ezazingani ziyabangwa indaba zelifa ubaba wathona. So mina tengenandlela ukuthi kimi ngangifuni ukuthi ngizisanga kodwa into esingizisa ubuhlungu namhlanje angisela muzi.
Singathi kwamanje ncedo bani oludinga ebantwini?
Iy'mpanda zabantu abami zaphelele ezindlini amabele ukudla izincwadi zesikolo babhethi zetisketi benita amafriji mathuluzi. Mina umuntu obezincwedisa ebambabamba lapha lalapha ezimoteni wonke amaphathi ami enganzithi ngwathi ngwathi mangwangilungisela abantu izinto engithathele wona athelele wonke into engiyitholileyo. Ngithole amatheyili ade ngaphansi kwesihlahla ade namanzi kuphela.
UMnumzana Alexander Mlotshwa uhlala emzilikazi line eTsholotsho. Siyahangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Iran lithi kulabantu abane labangamathumi ayisithupha lanye 61 bafele entilongweni eTehran izolo lapho okuvalelwe khona abezombangazwe nalabo abasanda kutshengisela emgwaqweni bekhonona ngokubulawa kukamaster Hameni wabhubhela ezandleni zamapholisa esetheswa icala lokungagqoki kahle isembatho esivala umzimba wonke. Kubikwa ukuba kulo mlilo oqhamuke entilongweni le. Kusenjalo ele Iran liphika ngamandla okuthi lanika ele Russia izikhali zokulwisana lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso ye-African Union ithi kumele amacele wonke alwisana kwele Ethiopia abeke phansi izikhali ngoba bathole nzima abantu eTigray. Inhlanganiso le ithi kumele uhulumende akhomisane umlotha lalwisana labo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuthe lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba Mduke kubalaleli mphimbe ngibingelela kubasakazi bethu bestudio 7 kuthi liphile nje.
Ye, siyabonga kakhulu ke. Sike sikhulume ngegadade.
Kwakungumnyaka ka-1893 lapha isizwe sakithi noma ngithi amabutho amaqhawe akithi ayezinikele zama ngayo yonke indlela ukuvikela isizwe ukuthi singawele ezandleni zabamhlophe. Yikho-ke njengoba siphuma emgubheni wenkosi uMzilikazi kunomkhosi futhi omkhulu ongafanele lakancane siyisizwe sikamthwakazi siwugodla lapho okwaba nempi khona amaqhawe akithi ezama ukuvikela umbuso wabethwakazi indawo ebizwa kuthiwa kusegadadi. Lapho sibona ngempela amabutho afana nabombizo babezimisele ngale ndlela yokuthi-ke ngabe kuthiwa nanamhlanje nathi sisazimisele njengabo ngempela kekho umuntu obezasithinta ngoba cabanga labana abantu babesilwa lamakhiwa ayesebenzisa izibhamu lezi ezinkulu ezibizwa kuthiwa ngamazegu izigwagwagwa bezimisele ngendlela yokuthi bazezobethi vala nebheju. Yikho-ke sizathatha nje uhambo lokuya khona ngale endaweni yakhona sisiyakhumbula.
Kuqakatheke kangakanani ukuthi abantu bakhumbule khona okwenzakale egadadi?
Kuqakathekile baba Uduke ngoba kumele umuntu nomuntu azazi imvelaphi yakhe njalo aziqhenye ngobuqhawe babokhokho bakhe. Lokho kuzakwenza ukuthi lapha yakhona angavumi ukuthi athole nje umuntu edlala ngobuzwe bakhe noma efuna ukuthi avume kalulu ukuthi kutshintshwe i-identity yakhe. Ukube kuya ngami ngempela bonke abantu kube bayazama ngayo yonke indlela ukuthi kulondolozwe imilando efana naleyo ingacitshi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kwenzakalani kuze kuyefika esizukulwaneni
esilandelayo. Isikhumbuzo lesi siyabe sisenzelwa ngapho kwangkhona njalo abantu kumele benze njani nxa befuna ukuya khona?
Kuvele kuhlale kuba labantu abaya khona khonaphana okulamathuna khona amaqhawe amabutho lawa engikhuluma ngawo kuye kwenziwa nje umbuthano wesikhumbuzo. So lokho kuyabe kusenza ukuthi kube yinto yokuthi khombise ukuhlonipha umsebenzi wabo abawenzayo noma nje kungasaphumelelanga kahle. Kodwa-ke iqiniso yokuthi umsebenzi bawenza noma nje wagcina usungaphezu kwamandla. So iningi labantu liye laphana liyebudana kwenziwe zonke indlela zokukhumbula abangasekho ikakhulu ababa ngamaqhawe.
Ye, lapha-ke sixoxa lo baba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadinelwa kusasa baba. Omanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sibuye sihlangane njalo ngalolu suku lokuvuselela umoya. Sibonga umsakazo lomsakazi walelu hlelo olusisondeza enkosini ngezikhathi esithi zinhle lezikhathi zobunzima olusivuselela umoya phakathi kokwephuka kwayo leyo imoya isiphula izinto eziningi esihlangana lazo ekuphileni ngoba impilo injalo iyasiphakamisa imini isehlisele phansi. Siqhubeke ngalo ilizwe silibale iy'ncwadi zezakhaya zenkosi uSolomon isahluko sika-18 verse lika-20 iphinde njalo ngokuphangisa ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha kheba umngane wezula uyashoshozelwa yizo. Kuleya lapho esivele khona besikhuluma nje ukuthi umuntu akazikhangele ukuthi yena kambe uhamba labantu abanjani. Kodwa namhlanje mfuna ke selule kancinyane ekucabangeni lapha siyikhangele ukuthi kathi asisuka phakathi komphakathi sesingena phakathi kwendaba zombuso lenhla
zempilakahle yabantu labo abayibo abaphethe abantu ngezigaba ezithiyeneyo batshengisela ukuhlakanipha yini kumbe batshengisela uwula. Nxa ulowo olesikhundla sokuthi ukhangelelwe kuwe emphakathini ukuthi ube ngumuntu othize, yenza khona lokhu okhangelelwe ngabantu. Ngiyake ngibone kubizwa okuthiwa ama-press conference, lapho inkokheli ezithiyeneyo zengatsha ezithiyeneyo mihlanganiso ezithiyeneyo zibuthanisa intatheli ukubana zibuye zizokuzwa lokhu ababefuna ukwethulela umphakathi kumbe uzulu. Ngiyake nginanzelele njalo khonapho ukuthi abanye umuntu esithi uhlakaniphile abuye azozembula ubuwula bakhe, uzwe umuntu ekhuluma izinto ezingekho ezama mhlawumbe ukuthabisa indlebe zalabo abalaleleyo kumbe ingqondo zalabo abazabe sekubala sekubhalwe phansi. Kuthiwa ohlakaniphileyo ohamba labahlakaniphileyo uyazuza ukuhlakanipha. Isiwula umngane weziwula uza kubonakala laye ngokuhamba leziwula ngezinqumo azenzayo azithathayo lenkulumo aziletha emphakathini. Ubuwula bomuntu oyedwa bungcono ngobana mhlawumbe bungaqondiseka, kodwa ubuwula beziwula sezihlangene ziningi zivumelana ngobuwula kubulala isigaba, kubulala isiqinti, kubulala isigodi, kubulala esengitsho lelizwe. Labo abaphambili kabatshengisele ukuhlakanipha okuba yisibusiso emphakathini lakuNkulunkulu. Kodwa into emangalisayo yikuthi iziwula ungathi zonke zigula umkhuhlane ofananayo owenza bangayangeki bangabi lenhloni. Kingithathe isibonelo, nxa kuthiwa abantu babulawa yindlala nanku ukudla okuvela kulaba abasizayo kumbe uvela kungatsha zikahulumende, uye kuzwa umuntu okuthiwa umkhokheli esithi hayi lokhu kudla ngokwalabayana ayisikho kwalaba abanye. Ibuwula bona lobu, ngoba impilo yomngane wakho lalo ongamthandiyo iyafanana, iyakuswela ukuthi incedakale. Ohlakaniphileyo uyaqoqa lapho konakele khona. Sikhulekeni Nkulunkulu, sitshengise ubuwula bethu, siphenduke kubo, siqonde ekuhlakanipheni. Amen.
Lohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanji usedulela kwenzakala namhla eZimbabwe.
Sikhangele impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe namhla emini enkundleni yemandaba. Iqembu leBulawayo Chiefs kanye lele Rentals yuaza dibana kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba ele Chiefs linqobele Black Rhinos nge 5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa, kwathi ele Rentals lalo litshayele FC Platinum nge 4-3 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa. iChiefs leRhinos bezifike kupheleni kwesikhathi zingutshiki lobhanqa 0-0, ukuthi iFC Platinum leRentals zona bezifike kupheleni kwesikhathi kuyi-1-1. Sikhangele umdlalo wenqindi. Umdlali wenqindi wesifazane ukula kwaseJuan Dire usele ephethe inkulungwane ezingamashumi amane lanhlanu zamadola aseMelika ngemva kokunqoba akwenze uZulina Munoz oyisizalwane seMexico. Bebebanga isicoco seWorld Boxing Council kusigaba seBantamweight, njalo limpumela itsho ukuba uJuan Dire usezadibana lozanqoba phakathi kukaYamilet Mercado kanye loMariana Juarez akubangwa isicoco segolide.
Kusenjalo umncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba okhangelelwe ukuqala ngenyanga ezayo kwele Qatar kukhanya ngani kuningi okuzabe kukhona. Intelele indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisana labalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuze sizwe abakhangelele kule midlalo.
Ifa World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulalo Ntulikazi, kodwa imidlalo yalo nyanga izadlalwa kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kumpalakazi. Lokhu ngoba kubalekelwa ukuba phakathi laphakathi komnyaka kuyabe kutshisa kakhulu elizweni laseQatar, okuyilo eliqoqa lemidlalo. Lenhlahlela izindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi lokhu sekungaphazamisa lemidlalo ngoba idlalwa ngesikhathi imidlalo yeligi sasephakathi laphakathi emazweni amaningi.
Ikhanya idifferent kakhulu lento ezineke izabe zishiyene kulamanye isikhathi nokuthi izadlala ngesikhathi kuyisizini yamaligo nalawo Europe lase-Africa khona nako-Asia. So hey, kungani kuzaba nzima ngoba lama players ama-injuries bona zawo maningi. But I think mina nxa ngikhangele ngokwenzakala kwayo sizakhala ama-players a-inform khathi especially abadlala ku-Portugal abaningi, badlala ama-team ona lawa ase-Europe amaningi and bayenza kuhle. So I'm looking at i-team eje e-Portugal ukuthi yiyo mbona ngani izayenza kakuhle.
Omunye la ukhangelele iqembu le-Portugal ukuba linqobe ngumnqakuthi ogumede.
Nanhlanje uChristiano sekumna ngaphochika ofuna iPortugal this time izafika izithathe World Cup.
Umncintiswano wezomhlaba uzaqala ngesikhathi iligi yeZimbabwe isifike komlindi uyacina. Njalo umuzi wakhe Ngwenya uthi njengomlandeli womdlalo wenguqu useqalile ukulungiselela ukuze engaphuthelwa.
Hhayi, ngikhalela ukuthi iWorld Cup le izasisela something esizapholisa lathi. Yananzelela ukuthi lapho esivela khona ibhola lethu belike lama because of i-COVID and stuff. But kathi esikhona ukuthi kule World Cup uya-anticipate ukuthi vele we've got something esizabe siyifollowa and ngikhuluma so ngifukuyajusa i-DSTV so that I'll be able ukuthi ndibukele.
Usibonakaliswa mleya yena uthi laye uyilindile imidlalo yezi zomhlaba kodwa akakhethi iqembu lokusekela.
Mna ngizile ukuthi iWorld Cup yabe iseQatar ukuthi amathimu afanayo wabi hhayi akabi lishona but ngokuthanda wami umdlalo webhola hayi nizabe mvukela and then maybe sembukele ngabona amathimu akhwalifayileyo senzaba le yami enza ikhethi ukuthi hayi ngingahamba layo.
Kula maqembu angamashumi amathathu lambili azancintisana ngenyanga ezayo kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele kusukela zingamashumi amabili kunyanga kaLwezi kusiya mhlazili ithumi lathuba nembili kunyanga kaMpalakazi. Iqembu leFrance yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2018 kumncintiswano oqhutshelwe kwele-Russia. Amazwe azaphatheka kumncintiswano wezomhlaba lonyaka ngabalisayele Argentina, iBrazil, England, France, Spain, Belgium, Portugal, Germany, Netherlands, Uruguay, Croatia, Denmark, Mexico, United States of America, Senegal, Wales, Poland, Australia, Japan, Morocco, Switzerland, Ghana, Korea Republic, Cameroon, Serbia, Canada, Costa Rica, Tunisia, Saudi Arabia, Iran, Ecuador, kanye nabaqoqi bemidlalo ilizwe leQatar. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Namhlanje akuthumoya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi yami
ngihambe
Kanye nawe Nkosi
yami, ngomindlela
noma indlela yami. Yey, labo ke men of influence kanye nawe. Singagqibi uhlelo lwalomhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Abakubanja le-Citizens Coalition for Change badinga amangalo uhlaza tshoko uba umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalele eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora. Kodwa abakubanja le-MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi Maximum Prison. Yakala imuli etsholotsho etsholwe ngumuzi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje olivalisa ngumthembo zithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.